A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Life Talk. I'm Marvelous Mhlanganya Huye. This Monday, January the 13th, 2020, tonight on Life Talk, we are going to be speaking about the openings of schools in Zimbabwe at a time when the economy continues to decline and parents are complaining about the hike in school fees. My co-host, Gibbs Dube, welcome.
Thank you, Marvelous. Sorry, I was a bit late. So tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about problems faced by teachers and parents of school-going children.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter-wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And don't forget that we're also on the internet and you can reach us for English on www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com and Ndebele, www.voandebele.com.
And if you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the opening of schools in Zimbabwe.
And Zimbabwean teachers have vowed to stay home tomorrow as schools open for the first quarter of 2020 calendar, saying they are too incapacitated to return to work due to lack of money. Some of the teachers' unions say their members who are demanding salaries pegged at prevailing interbank rates have no money for bus fares, food and other basic commodities.
Civil servants on Friday rejected a 100% salary increase, which would have resulted in the lowest paid worker getting 2,033 Zimbabwe dollars a month. They are demanding that salaries should be pegged at the prevailing interbank rate. The government also promised to pay the civil servants a cushioning allowance of up to 750 Zimbabwe dollars. The workers also rejected the offer.
And junior Zimbabwean doctors have been on strike demanding salaries at current interbank rates. The government dismissed at least 450 of the striking doctors after the labor court declared that the industrial action was illegal.
Parents with school-going children say they are failing to purchase exercise books, uniforms, and all that is needed due to lack of money. The majority of them are also saying they are failing to pay school fees.
And I would like to please note that we are live streaming on all our Facebook platforms. So please visit us at VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yebabe, Zulanda, Balingatuna, Janda, Pelkona, and on Zonke, Zomklaba. Yege, siyeze ukuthi ke ababalisi bathi kusasa bayanelisa ukuthi bangaya esikolo ngenxa yokuthi kuyahlupha khona ngathi behambe ngoba bala mali. Imali abayihola ngoDisemba yahle yaphela umzwana beyithola leyo mali. Njalo lokuthi labo abahlala abafundisa esikolo esemakhaya abala mali yokuthi bathenge ukudla. So bathi konke konoku kuyabasinda okumangalisayo. Laba semadolobheni bathi amabhasi ayadula ngakho ke abasoze benelise ukuthi baye ke esikolo. Kuzobuya njalo ke lezinye izisebenzi lazo eZimbabwe zithi ha okukhathesi ke okuseZimbabwe sokusedlula isikhathi sika 2008 lapha nababehlupheka khona. But ngaleso sikhathi babeyenelisa ukuthi umuntu athole okuyimadlana lapha lalapha kodwa kulezi nsuku abehluleka ukuthola imali. Sikhuluma nje ke izisebenzi ezijeneyo zithi zilakho lakho ukuthi zingayi emsebenzini ngingakhona ukuzibhekane lakho. Sikhulume njalo lo mnumzana uJaffet Moyo othe abanye abantu sebelala epark konakale eHarare. Nxa ulala epark uyabusenzela ukuthi ungagadi imoto kumbe ibhasi ubuyele ngekhaya. So kwenzeka ukuthi uvukele emsebenzini kodwa uhlala epark. Lokho kuzaba kwenzekala eZimbabwe kuyaqalisa nje. So sifuna ukuzwa ngani ke ukuthi pho nxa kunje kuyiwa ngaphi Marvelous.
Aiwa, kunao vachangobva kupinda mchirongwa nasi tiri kutarisa isu zviri kuitika panyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana. Tinoona isu masangano anomirira vashandi vanova ivo vadzidzisi. Vamwe vacho vari kuti ivo vana vadzidzisi mangwana vangangotadza kuenda kuzvikoro sezvo vasina zvikwanisiro zvekuti vakwanise kunge vachienda kunzvimbo dzekunodzidzisa. Vazhinji vari kuti havana ivo mari yekukwira mabhazi kana michovha yekuti vawanikwe vachienda kunzvimbo idzi. Kune rimwe divio vabereki vachiti ivo zvinhu zvakavaomera sezvo zvikoro zvakawanda munyika zviri kuwanikwa izvo zvichikwidza maschool fees. Asi takaona hurumende ichizivisa iyo kuti hapana maschool fees achange achikwidzwa pachatanga zvikoro mangwana. Asi sekutaura kuri kuita vamwe vabereki hurumende iri kuti vachitaurawo zvimwe asi vabereki vari kuudzwawo zvimwe nezvikoro kwavanenge vaenda regai timbonzwa kubva kune sangano rezinasu richitaurawo zviri kuitika kuzvikoro zvepamusoro uko vanotiwo ikoko maschool fees ari kuramba achikwidzwa zvakare uyezve vari kuda kuti hurumende ibude pachena kuti zviri kufamba sei panyaya yezviri kuitikawo kuzvikoro zvepamusoro regai tinzwe kubva kwavari
mutungamiriri webazi rezvedzidzo minista tsamba iyi ndeyekuti tionani tikurukure tionesane zvatinodaro tichifunga kuti zvinoita uye tsamba iyi tiri kukumbira futi zvekare kuti vabude pachena maonero atinoita ndeyekuti vakaputira racho rine manyanga saariputirigi nekuti taakuda kuenda kunovhura zvikoro saka zvakakosha kuti vanhu vagare vaziva kuti ministri iri kuti chii zvatinoona mapepa nhau ndezvekuti vari kuti aiwa haisi kukwira mamwe ari kuti aiwa iri kukwira saka zvinhu zvakakosha kuti semutungamiriri vabude pachena
ima muzvikoro menyu mu ndezvipi zvamunoona zvinoita sekuti muone sekuti fees inenge iri chakwira
zvatinoona ndezvekuti quality yeeducation yadzikira vanhu vanofanira kunge vachiwana vane zvekushandisa mayunivhesiti anenge ana nast anenge vana cat kumapoli yadzikira malecturers anoti motivated kuti vabudikidze vachiuya kuzodzidzisa saka zvinhu zvinoratidza kuti fees ichakwira
tiri kuonawo kuti iyo mazvikoro zvemapoli zvemataura nematichers college vakatokwidza saka chii chamuchaita kana muchiti munoda kutaurirana iwo zvikoro izvi zvichitokwidza fees
kana zvikoro zvati zvakwidza mafees isusu minista tiri kuenda takavaratidza kuti fees yakwira kwakati nekuti vanoratidza kuti vari kuramba kuti mafees akakwira isu tichiziva kuti kumapoli zvinhu zvakaitika isu tinomirira vese vadzidzi vezimbabwe nepoli
aiwa apo tiri kunzwa kubva kuna vangadzore vesangano rezinasu vachitaura ivo kuti kunyange kuzvikoro izvozvi zvepamusoro zvakadai nemapolytechnic nezvimwe vari kuwanawo vachikwidzirwa maschool fees saka vari kuchema chema vachiti ivo vari kuda kunzwa kuti hurumende yakamira sei panyaya iyi saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano uyezve tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu pafacebook page yedu yevoa shona munoziva zvokuita kuti kana muchinge mapinda muchirongwa mobva madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana muchinge takwanisa kukubatai pamunoisa nhare dzenyu popana pahama neshamwari dzenyu dzigokunzwai regai tichingamidze vari pano pari zvino tinzwe kuti muri kuti chii tina top fan wedu disciple Gilson Madanire vari kuti tapinda tapinda aiwa ichokwadi mapinda Jove Classic Kamwendo anzi tirimo aiwa tinokuchingamidzai Patricia Sibanda Burawa ari kuti makadiiko sisimavhi namukoma Gibbs I'm watching you from Johannesburg aiwa kuno tiri wadi zvedu Fortunate Shambamuto ari kuti tasvikawo aiwa tinokuchingamidzai mizai ruwe kala kinanzi VOA family hello aiwa hello kwamuriwo Brian Tindo wara kuti hanzi mabatwa pa S7 hey vari kuti udzanzi foni yavo yavari kushandisa S7 kwavari hanzi maswera sei kotete ine ndiri kuLydenburg kumpumalanga province Lloyd Masese ane ari kuti how are you mandisema ari kuti how are you Jimmy Thomas Tsena mangena anzi linjani aiwa kuno tiri wadi Gibbs
Yes, yabezwa abantu bayakhuluma sibili abakhulumayo lingakhohlwa zwi lwandaba ukuthi ke lisixhomeke namanje sikhulumeni ke ngokuthi kuhamba njani ezikolo njalo lokuthi ababalisi siyezwa ukuthi bathi khona ngale ke ezikolo sokuzalela ingwe so ke sizokuthiwa ke silo baba lapho sekucingweni singazi ukuthi silobane ecingweni wathi ngizwe ke sakubona mfowethu khona becingweni silobane lalo ecingweni silobane Baba Joseph Chuma kumbe ngubaba Sifiso Ndlovu.
Mina ngudokotela Sifiso Ndlovu. Yebo baba. Kunjani?
Siyaphila Ndlovu, kunjani baba?
Ngiyaphila kho.
Yeah, akutsho Mr Ndlovu, what's going on in terms of teachers returning to school tomorrow? We know that you are the leader of the Zimbabwe Teachers Association. So are teachers going back to school and what's happening generally?
Okukhona dube ukuthi ababalisi thina basitshele bathi wona balobunzima bokubuyela ezikolweni kakhulu laba abafundiswa emaphandleni nanku kabanayo imali yokuthi bagade amabhasi wona avele athe akhuphuka bazo kukhona ke lapha iningi lawo kukhona lizawuhluleka ukuthi likhambe. Abanye bakhona bezikhangela ukuthi kuna mhlawumbe bangaboleka izimali kodwa abasabolekeki izimali nakufika iholo labo lizele lincinyane akusula muntu obathembayo ukuthi ababolekise izimali. Naleyo ndlela-ke kutho ukuthi ngizabona-ke ukuthi ezikoleni kuzaba laba abantu abalutshwana abafikayo ngalezini. Esasikuhlebise uhulumende umaviki adlulileyo ukuthi ngaye bayangenela ngokuchazima kweso bancede banike ababalisi indlela zokuthi babuyele emsebenzini bathole ukudla bafike njalo bancede babhadale nezi-school fees abantu ababo. Lokhu kwaswelakala. So-ke kutho ukuthi kule ngozi yokuba sivula kusasa sizathola ukuthi ezinye izikolo ziyabe zingelabo abantu abamileyo. Kodwa zikhona ezinye izikolo ezezingathi ziyancediseka ngabazali lanxa nje kungasinto ekhuthazayo leyo. Abanye ababalisi bangahamba ba abazali bakhona abathi ngizakuncedisa thina sikufakele imali eza kwenza umuntu usebenze.
Cela ukufake ngesilungu khona okade ukhuluma ngakho sithi ukuthi abanye abantu bakuzwa bangakuzwa ngesiNdebele.
Yebo baba. Yes, what is happening at the present moment is that the educators, and I will speak mainly for our members of the Zimbabwe Teacher Association, we have indicated that they are able to reproduce themselves to work tomorrow. Why? Because they have not received any salary that increases their income to sustainable levels. In other words, they have no money to take them back to schools, neither do they have money to buy groceries for themselves and their own children. And their own children are not able to pay school fees. On schools, but there are also teachers there. And that is what they are finding as a predicament at the moment. So when they communicated to us, they were indicating they will be unable to pay for buses. They will be unable to produce themselves in schools where they don't have enough food. We have advised, therefore, the government that they should immediately intercede by providing some measure of capacitation which will enable the educators to get a quick relief without going out to borrow, because they cannot borrow from anyone anymore now when they are no longer creditworthy in terms of their income.
Thank you so much, Mr. Ndlovu, and stay on the line.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Tiri kutarisa isu zviri kuitika panguva iyo vabereki vazhinji vari kutarisira kuti vana vachange vari kuzvikoro mangwana. Mabhodha nevamwewo vanogara kuzvikoro tatona nhasi vachisimuka vachienda ivo kuzvikoro, asi vabereki vazhinji vari kuchema chema vachiti kuzvikoro kwavari kusvika uku vari kusvika vachinoudzwa kuti kune matop up nedzimwe mari dzakadaro dziri kudiwa kuzvikoro. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa ipo pano. Tichamboedza kubata mamwe masangano anomirira varayiridzi. Tichaedza kubata vana atuzi nemamwewo masangano kuti vauye vatiudzowo kuti kune zvimwe zvikoro zviri kumaruva nekumwewo zvii zvichange zviri kuitika mangwana. Lloyd Mandisema ari kuti how are you? Aiwa, isusi kuno kuti ribo zvekuti. Jimmy Thomas Tsena Mangena ari kuti makadiiko? Willard Majoni Manyanda ari kuti please call me. But ndiri kunzwa kuti tina kola. Hallo kola. Hallo. Hallo kola.
I'm told it's Messi.
Hello, Messi.
Yes, I'm here.
Hey, please go ahead and give us your take. How are you?
I'm fine, thank you.
I'm good. We're speaking to you from where?
From Johannesburg in Pretoria.
Okay, yeah. Tipe pfungwa dzenyu sisi Messi tanzwa. Mataura nechirungu tikati ah. Pamwe muda kumbopinda nechirungu sezvo mangwana zviri zvechikoro.
Aiwa,
vakanaka taura henyu.
Nini maonero angu ndekuti mamiriro achaita zvimwe kuZimbabwe. Like isusu vanhu tiri kuno kuhongu takakwanisa kutenga mabhuku evana vechikoro, tikakwanisa kutumira mari dzemaschool fees, tikakwanisa kutenga even mainforms anyone kakunoku. But nini my concern is ko vari kumusha vasiri kukwanisa kuita zvinhu izvozvo. Like now upenyu hwakaoma, everyone is complaining. Nadingo to Zimbabwe for Christmas, but everyone is coming from there just saying it's not a good situation in Zimbabwe. So what I want to say is, what are they going to do? What is the government going to do about that?
Mm-hmm.
We want the government to act. We don't want the government to be silent. This is the future of our children. We want the government to say something about it. What we are working here because we didn't get good education. That time it was also difficult. 2008, 2009, we didn't get good education. So now our kids are also going to be like that, like us, of which we are trying hard to make them have a better education. So what are we going to do?
Mm-hmm.
That's my concern. Yeah.
So, Mercy, if you had a chance to speak to the government directly, what would you say? Just in case they're listening right now, what would you like them to hear from you as a mother, a sister, a parent, or someone who's just looking after some dependents in Zimbabwe who will be going to school tomorrow?
If I could speak to the government, I could just tell them if they can at least sort the civil servants. At least if they can do something about the civil servant, if it is like borrowing money or just to sort out the education, the civil servants and the hospitals and all the things that benefit the, especially the nationalities. Mm-hmm. They must sort all those things. Then they must forget about themselves, they being rich only for themselves. They must just work to get the country straight. Yeah, just like that.
Mm-hmm.
At least it's much better than what they are doing right now, just concentrating on themselves and getting rich, forgetting about the nationalities.
Thank you so much, Maitabasa Sisimesi. Move in is over, Akanaka.
I hope our country will be a better country in the future.
Aiwa, ichokwadi, move in is over, Akanaka. Pana Simbiso Makwarimba arikuti muriseiko pano tinotenda nekutipa update yenhau as always munoziva zvekuita kana muda kuti kufonerei tipei namba dzenyu makaisa macode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakukufonerai nekuti dzimwe nguva munhu anoisa namba asi hatizoti ari kusouth africa kana kuti kuzimbabwe saka wanikai imi muchiisa manumbers enyu makaisa zvakare macode numbers enyu Simbiso Makwarimba hanzi muri sei pano tinotenda ndiye abva kutaura Leison hanzi hallo I'm in Botswana kuGaborone City business account hanzi hallo my sweet sister tiri panyaya yevadzidzisi hurumende ngaitiitirewo serious nedzidzo yemunyika medu ngavazive kuti pavari nhasi vakatobvawo kuzvikoro ndini Howard People's Darling pa Kempton Park. Over to you, Gibbs.
I like that one who said, hello, my sweet sister.
And, you know, he calls himself, he said I am Howard, the people's darling.
Sorry, sweet sister.
Yes. So my sweet brother there.
Very interesting.
Over to you.
Yes, I'm talking to you, Slow Baba Lapetuan. Dominic Swaniso. Dominic, kunjan. Baba, Dominic Swaniso Sabon. Kumbe Dominic, kumbe omonye. Kunjan, Baba Lapetuan, kuna.
Utumini kusiboniso ngodumani ba.
Ye, dumani akuchukuti wena ukubona umlalazi phela anthu wena.
Eh umlalazi phela.
Anthu yabona ndiyawazi. So ke umlalazi akuchukuti isikolo siyavula wena upheteni ngomlomo.
Ah isikolo sivulwa ngoba sizwa emakhemkem ukuthi abantu bazoziva kuye isikolo yini ebanisa ukuthi nje ngoba bazange bathathe isikolo sizabane sebethenge nama-inform baluza nezimali bathenga namabhuku kuyadanisa kakhulu lokhu ngoba ischool fees siyabhadala
ye kodwa ifees wena ula bantwana yini abaye ezikolo kume njani
mina kuzisa ubuhlungu ngoba ma ngizokubhadala ischool fees ukuthi umntwana ama esikolo efundiswa ekugcineni bekuthiwa akafundiswa ababalisi basimali abayitholi hayi kuyangidanisa kakhulu ngoba ischool fees siyazifunakala ngiyabhadala
pho manje ufisa ukuthi ngakwenziwa ni fowethu ababalisi vela bathi imali vela abala nix
azile ngifisa ukuthi ngabe uhulumeni wethu wasekhaya ezimbabweni ngabe uyabona ukuthi kuyenza njani akhuphulele ababalisi imali ngoba le nto ibulala ikusasa labantwana bethu uyabona abantwana bazokhula zingazinekusenze le nto ayikho fair
hayi siyakuzwa kakhulu ke mlalazi ungadinelwa kusasa mfowethu yes, so talking slow blessing.
Hello, blessing.
Hello, my
I water square. I took to run a memory copy.
South Africa.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu panyaya yekuvhurwa kwechikoro mangwana kuZimbabwe. Mune vana vari kuenda here kuchikoro kana hama? Mhm. Ameno kana pane TV kana kuti radio iri on here ikoko? Ehe, dzimai tinzwe. Ya, maakunyatsonzwika maitaura yenyu tinzwe.
Ya, ndinari ari kuenda kuchikoro nemunini wangu andinobhadharira, but zvakaoma vidiwei.
Muri kubhadhara mari dzakamira sei pamwana wenyu uyezve nemunin'ina?
Ndine ari kuenda akuenda grade one. Pagrade one kuri kudiwa laptop, zvinhu zvacho zviri kudiwa zvakawandisa and mari yacho i700 atem.
Kuri kudiwa laptop? Mati kuri kudiwa laptop?
Oh, laptop grade one and kuri kudiwa laptop. Yes, small laptop grade one.
Aiwa, sorry kuti apa taseka namo yedu serugare asi makakwanisa here kuti mugadzirire laptop iyi?
Yeah, ndokwanisa zvigadzira but paschool fees apa marwadzo chaiwo.
Hanzi mari?
700.
Mm-hmm. Ko munin'ina wenyu?
Ari kuenda grade two, chikoro chaari kudzidzawo kukadoma uku ari kubhadhara 800
the game. Mm-hmm. Aiwa, pakaoma. Saka imi dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii?
Panyaya dzechikoro apa, panyaya dzechikoro dai vaonawo zvekuita shuwa, nekuti vana vamwe vazhinji vacho vamwe havachatoendi kuchikoro nekuti vamwe vabereki mari idzodzo havachikwanisa kuti vadziwane. Umwe anenge ane vana vakawanda kuti akwanise kubhadhara 700 pamwana wega wega, pamwe ane 5 vana.
Aiwa, mashoko makukutu.
Mari yacho hakwanisi kuti aiwane. Panyaya dzechikoro dai vangokwanisawo kubatsira ipapo.
Aiwa, mashoko akanaka chaizvo. Tinokutendai, muve nezuva rakanaka sista.
Nekuti fundo yakakosha pavana vedu vechero vabereki. Edu tisina kudzidza kaungati mwana usaende kuchikoro nekuti imi mai vako handina kudzidza.
Aiwa, ichokwadi, ichokwadi ichocho, uyezve mashoko makukutu chaizvo. Tinokutendai. Bye-bye. Gibbs.
So, Mr. Ndlovu, are you still on the line? Mr. Sifiso Ndlovu?
Hello, I'm still on the line.
Okay, ngesilungu lapha-ke, what is the impact of all this on the education standard in Zimbabwe? Is there any impact that is visible, you know, in terms of the outcome of, let's say, some results at grade 11, grade 7 level, form 4, form 6, and perhaps university as well? So is there any direct impact?
Obviously, there will be an impact, too. The issues that we are working now are very delicate issues. Remember, when we are developing the human mind, it will take almost 7 years for you to recognize what damage you have caused by not applying yourself diligently to the learning and teaching of these children. And also by not supplying the correct materials for the teaching and learning for these children. We are not going to develop our people fully in terms of their thinking capacity, let alone when we try to examine them. If we use the current examination system as a gauge, then you might want to see that there was a drop even in the grade 7 results. You would want to see that drop again being replicated at form 4 and the A level. So we are likely to see children who will not be doing very well because their past grades will be weaker and in some cases poor. We want to avoid that. And that's the first impact. But then the most damaging impact is that is where the intellectual development of the child is not given full attention. And that is going to have an impact even in the running of the country in future, because we won't develop the critical thinkers that we so desire.
Mm-hmm. sicela ubambe konapho ke ungayikhatshana baba Ndlovu siyabonga sithathe ubaba umgcini osecingweni emgcini kunjani
ah yathila
ye akutsho baba mgcini ukuthi ulabantwana yini abayesikolo njalo nxa ulabo uzabahambisa kani
hey enyi na hey alenye akulo bunzima maza khona zitholakali akulo bunzima obukhulu hayi nabamthenza kona ngakhunye bazahlala uthi mozimali khona izizuzi akunzima kakhulu
manje bangahlala kuyathiwani baba mgcini bekufunakala imali enganani
imali eningi kakhulu othi nasebenzela nje amapichote futhara manje ayi lamapichi wakhona kabonakali so yeyimbaazekulobunzima ent hayi abamlechitha upresiseve manje nothi esecond yanati hayi kahlali
uyedwa kumbe bangaki
hawu ye uyedwa
manje angahlala ke kuyagcina ngani baba
njeri izoko izoze funde vele kula msebenzi njeri vele izele tulisile aze funde nayo uthi vele awukhawunti ilize vileya ngathi livela ngathi
so singathi kodwa bebesithi bafuna imali enginganani khonapho
besithi mthumeze noma i-2000
i-2000 pula so iyehlula kulezi nsuku
kulezi nsuku komile buthani amathichobhaka wakho akome kakhulu
nxa ungazuza ke ithuba lokuthi ukhulume lohulumende uwethule okusesifubeni sakho namhlanje ungabatshela uthini
namuhla sinangikhuba lohulumende
heyi
akulobunzima othi ihulumende yakithi vela asiuthi ngathi ngakhuluma la othi heyi hayi khona kithi kunzima ezakutshetha okwabo bakufunayo akuthindalele khonoko
hayi siyakuzwa kakhulu mgcini isibongo mbani mgcini
nawo dladla
ye siyabonga edladla baba ekhaya kungapi
ekhaya kusele upane emzona
o emzona ehe kusibhorani namba bani
u-K4
yebo phela hayi sikuzwile baba ungadinela kusasa
nambonge kakhulu basakazi
ye kumbe ufuna ukuthi uze ukuthi abantu bangakunceda yini siza kufonela sixoke lawe size ukuthi abantu bangathini ngokunceda umntanakho
kulankinga
ye sibongele kakhulu ke that is Mr. Mgcini Dladla is in Botswana so he says that his grade 7 kid is will no longer be going to school says it's so expensive that he can't even afford to raise the money that is needed so his wife told him to send about 2000 pula but he says you know in Botswana there's a problem these days there are no peace jobs so he's dependent on doing peace jobs he paints and builds buildings here and there but he's saying that he's not having any good opportunities so the kid is at home and there's nothing he can do
very sad indeed
very sad.
La make mofushwa kuti maskwera sei kutsetse marvelous namkoma gibbs dube nyaya yechikoro iri kurwadza fees iri kukwira vana vapedza chikoro mabasa haasikuwanikwa futi please government ngaigadzirise nyaya yemabasa Paddington Sanduko arikuti keep it up VOA Layson anyora namba dzake anzi ndifonerei Kennedy Zitsato arikuti I'm watching you from Zambia from Zimba sorry anzi ndiri pa Zimba apo muri seiko tete kuri seiko ikoko aiwa kunokuri right chipo pfumbira pfumbirai anzi tiri pano pa Joni pana Ntombi Zodwa Ncube ari pano Brian Ndowara ari kuti ndifonerei ndivaisa namba dzake Nobel Mtabikwa ari kuti please call me ndivaisa namba dzake tichaona musi wanza I'm watching you from South Africa ku Lichtenberg saka vazhinji vatiri kuona vari panapa vari kuchema vachiti ivo nyaya idzodzi dzemaschool fees dziri kuvakanganisa zvinhu zvakawanda nekuti ivo dai kuri kuda kwavo vaikwanisa kuti hurumende ikwanise kunge iuri kuona zvokuita nekuti sekutaura kwawaita Gibbs you know what you just said there about our previous caller a lot of people are saying that here on the VOA Facebook page that you know it's a very sad situation there are some kids who will be dropping out because they won't be able to go to school and then looking at the situation of the teachers also being incapacitated themselves to go and teach so the situation is you know
very bad.
It's bad at the moment
yeah baba Ndlovu uzwile lapha ekhuluma ubaba osebutswana ubaba ke umgcini dladla umzwile sibili abantwana abaphuma ezikolo inxa ukuthi abazali abasenelisa ukubhadala ifees lokunye okutshiyeneyo banenganganani baba Ndlovu
into ekhulunywa ngubaba uDladla izwisa ubuhlungu ngoba sokufitha ukuthi abantwana babayanga bazambele bahlale phansi. Lokho sokuzaletha futhi enye into embi kusosathiso. Kathi-ke thina sibe sinqumo sokusekelo sombuso, i-constitution, ecindezela ukuthi umntwana ngamunye ngamunye kazuze imfundo, aqhubekele phambili ngemfundo yakhe. Ehlawulelwa imali nguhulumeni. Okutsho ukuthi sokumele thina-ke njengamaZimbabweni sibumbe umthetho oqinileyo osekela isisekelo lesi, utsho ukuthi abafundi bonke abangafundi ezikolweni bengahlawuliswa mali, imali iphume esikhwameni sikahulumente. Umthetho okuthi ngayo siyawutshotshozela kakhulu ukuthi wenziwe, wenziwe ngesiphangephange. Ibona kule amendment ebuyayo e-education izancedisa ukuthi ikhuthaze lokho, kodwa ngasiphangisi kunanzele njengabazali ukuthi yinto okumele ngayo siyayitshotshozela ngoba iZimbabwe ephosa e-Southern Africa ungathi isalele emuva kwamanye amazwe afana nawo abanye aboshwa nawobotana lapha nabezambia ukuthi abantwana sebefunda nje bafunde bekhululekile ezibasiya kuhlonipho. Thina-ke sesibakupha abantwana lapha sisesemuva-ke ngomthetho lo asiwukhuthazelile.
Yeah.
Singaze savumela ukuthi kulahleke lokho, kodwa ukuthi baningi okunganani nake ngitsho nanku phela besingakakhankasi sibone ukuthi sebebangaka abantwana abangazanga basuke ku-grade 7 siya ku-form 1 kumbe abasuka ku-form 4 siya ku-form 6 singabakhangelanga kakahle ngomnyaka lowa-2020. Kodwa-ke ngeminyaka edlulileyo bekungathi nje abantwana abaningi bayadlulela ku-form 1 besebenza, lo nyaka asikwazi ukuthi kuyakuma kuthi.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke kulo muntu ubambile ecingweni, siyabuya kuwe ngamafitshane Dokotela Ndlovu. Ubambe kolapho ungakatshani asiye kuba.
Hello, caller.
Hello, Nofara.
Ayi, wathi Nofara, tiri kutaura nami uyezve muri kupi?
Munofara naPastor Gandawa ndiri paLemon zvimwe pano apa paTepe.
Taurai tinzwe Pastor Gandawa.
Eya, zvandingataura ndise kuti ndakandikukumba ndakatowa svondo rakura here. Zvino hazvina kumira zvakanaka especially kana takatarisa nenyaya yekudzokera kwevana kuzvikoro panguva yatiri ino iyo. Zvinomira even maticha vanovadzidzisa vacho havana kumirawo zvakanaka nezvino. Tobva tatarisa kuvabereki, zvino hazvina kumira zvakanaka even mari yacho chaiyo chaiyo nevari kunze vacho kana wangoichinja chete ikangoenda kuzim dholarawo riyariya inotoita kunge yaenda nemhepo, automboone kana kuti yashandei chero ukange une paper bank but haina zvainombosenza mari yacho.
Saka imi munoona kuti pangagadzirike sei dai maiwana mukana wekutaura nehurumende pane zvamakaona kumusha maitii?
Ndingati pane zvandakaona kumusha chinhu changachifanira kuitwa nebazi rezvedzidzo ndechekuti vangaona kuti vangaite matanho api ekuti vabatsire muzvikoro kuti vana mafees kana zvisiri zvekuti vanokwanisa kusaspenda mafees vanogona kutowaita kuti ave ane mapuraizi anorizimika kuti anotaurika kuti mabereki ngavabhadhare mari iri pasi kwete kuti vazoita zvekukwidza kana kuti vati mubereki abhadhare fizi yemari iri pasi pemari yaanowana kubata kwaanosevenza apo achida kudya, mwana wacho anoda yunifomu, anoda kudya everyday achienda kuchikoro. Hazvimire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda chaizvo. Imi mune vana vari kuenda kuchikoro here?
Ndinaye wani ari kuenda kuchikoro asiwo. Unongoti haungati zvakakunakira nenyaya yekuti unenge usipo koko kune vamwe, asi unotoonawo kuti chero paunenge uchimukwanisira zvake zvikwanisiro zvachona unotoona kuti zviri kurema, unotoona zvichirema. What about the munhu atogara ake ari muZimbabwe ari kutochema mvura haisi kunaya, mbeu dzatotsva nechekare, zvino hazvina kumira zvakanaka kwadi muZimbabwe.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka. I think you have a caller, Gibson.
Yeah, ngilo busani icingweni. Busani kunjani baba?
La baba linjani?
Ngiyaphila kakhulu isibongo mbani?
Hayi mina ungwe.
Yeah, ngwenya. Akutsho phela sitshela ukuthi isikolo siyavula sitshela. Abantwana bayahamba esikolo?
Abantwana bayahamba esikolo sibile mina ngiseJoza.
Yeah, ubabhadalele yini?
Hayi, bengithi ngizobabhadalela nje ukuthi inyanga iphela so.
So abakabhadali okwamanje?
Hayi, abakabhadali.
Awusoze bexotshwe manje isitshela?
Hayi, angiboni.
Hmm.
Ukuthi bengabaxotha okwamanje.
Hayi-ke phose ye qhubeka baba.
Kodwa-ke uhulumende yena kati njengokuthi e-GP yena ungurhulumende wabantu ifundo yaya kuphi yathabalala phela masibheka abantwana bezindabo zonke akusela mntwana ofunda izindaba singazi ukuthi ifundo yaya kuphi ngoba ilizwe leli yanalalile mfundo high education abantu abafundile kakhulu sifunda thina uhulumende bethenga yonke izingubo zonke zamabhuku amapensele labo konke so uhulumende thina sithi sinohulumende uhulumende akhona simali ukuthi uhulumende akhona uhulumende onjani onganakekeli izizalwane zayo laqonde into efana naleyo so kunzima kakhulu dasawusola ukuthi abanye abantwana uma ku-grade 3 ku-grade 5 ku-grade 6 kanamane ukubhadala esikolo grade 7 Joza grade 7 Botswana ngenxa yokuhlupheka kokuphathi kwelizwe into ezifana nalezo asizonto ezingalungiswa laphana nje sokufuna i-government ekhona ukuthi ichiye umbuso kungene ukhulumende omutsha oza khona ukunakekela zonke izizalwane zezindaba nokuthi uma ungabheka konke ilizwe lelana limadlekisi-ke awungasakwazi ukuthi noma ingaqala kuphi ngiye kuphi
hayi siyakuzwa-ke 10 seconds khonapho qedisa baba 10 seconds sibili isikhathi sesihambile 10 seconds qedisa
khona thina thithi sinohulumende kodwa ma kubuya isikhathi sama-elections bakhampeni athi bethembisa bathembisa abantu izulu lomhlaba ukuthi abantu bazongena e-paradise sibili hayi ma sebevotele hayi akusekho lokho kukhona kuya
engwenya sitshela sibonge kakhulu ungadina lokusasa baba
siyabonga
kakhulu ke wathi sithatha ulyson ngesikhapha ekhaphe lapho kwenza ukuthi singenisa abanye abantu abaningi lyson kunjani lapho khona
rithengile kaye
lijaji liyayisa kamahle
ano ndotaura shona
makadiyenyu mkoma
ndinofara makadi tete
aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaurawo na lyson ndiri kubotswana Gaborone City
kwakadii kugaborone uku
aiwa kuno tinofara chaizvo
ehe tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yekuvhurwa kwezvikoro uyezve kuti vazhinji vari kuchema kuti maschool fees ari kuramba achikwira
ya ipapo tete ndinoona kuti pakaoma zvishokwadi uyezve tinoona kuti hurumende yedu chaiyo haisi kukwanisa kunge ichibatsira kuona mukati memararamiro anoita vanhu munyika uyezve tinoona kuti tsitsi chaidzo hapana ngedai nokuti vaine tsitsi nekuda nokurarama kwavanhu vaiona vachimira vachitadzira kumamiriro akaita zvinhu nemaomero azvakaita kutaura chokwadi tinoona kuti mitsamba kungovamedzira zvipedzisira zvichaita vana vedu chachevo vachapedzisira vagumira kana zvikuru munzira nemushure mekunge mari dzokuti tikwanise kuti tiendese vana muzvikuru zvinenge zvichinetsa uyezve zvinonyanya kunetsa kuzvipfeko zvevana kubva kumaschool fees kubva nekumauniform nebhutsu chaidzo chaidzo zvinhu zvakatooma mukati mukurarama mukati meupenyu hwavo.
Imi mune vana vari kuenda kuchikoro here uyezve muri kuzvigona sei?
Mama tete ipapo pakaoma kutoshinga chaikona nokuti ngede tiri muZimbabwe havaikwanisa kana vachienda kana ivhen kana kusikuru.
Ehe. Asi muri kungobatanidza batanidza. Aiwa tinokutendai hanzvadzi. Kana dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maitii panyaya iwe?
Hurumende yaikwanisa kushandura mwoyo ukukutu hwainawo kunge ichinzwawo tsitsi nevana vari kutambura munyika.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka chaizvo kubhotswana kwamuri uko.
Aiwa meta basa tete.
Aiwa tiri kunzwa kuti pane vamwe vari panhare. Hallo kola.
Hallo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naBrian Vere, ndiri kuPretoria.
Taurai tinzwi.
Hurumende dai ichinge yatinzwirawo tsitsi nekuti varume ava vari kungofunga kudya ivo chete, havasi kutarisa kuti nyika iri kuenda kupi uye mhuri iri kuenda kupi. Izvozvi zvikoro zviri kuvhurwa, zvikoro zvakavharwa. Zvikoro zviri kuvhurwa mateche asingaendi kubasa, zvinoda kuti hapana zvazviri kubatsira kuti vari kutungamira chiini nekuti nyika yacho haina chairi kukuisa.
Saka dai maiwana mukana wokutaura naiyo hurumende maiti chii?
Wakura wadai vari wanhu vanonzwisisa wanewo tsitsi, dai watinzwira tsitsi sevo chidiki kuti dai watisiyirawo mukana wekuti nyika iende mberi, nekuti wakajaese kusvika pamudzi tinosara tichiita seiko sevana.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo. Imimi muri kuitsei iko kwamuri ikoko?
Kuno kuPretoria tiri kungobata-bata, munoziva kana uchinge wabva kunhamo unongosvika uchingoita basa rese rese. Kunoku kunoitwa zviri pagiraundi, hapana rekuti basa raunosarupi.
Ehe, mune vana here kana hama dzamuri kubatsira panyaya iyo yemaschool fees?
Tiri nevana vaviri, umwe wacho ari grade 2, umwe asati aenda kuchikoro. But zvakaoma kuti unongo uchinzi mwana chikoro chavhurwa, watenga zvese school fees unayo, but chikoro hachisi kuvhura, mateacher haasi kudzidzisa nekuti haana mari yekuti akwanise kudzidzisa.
Vana vari kuenda kuchikoro kupi?
Vari kuinyanga kuZimbabwe.
Aiwa tazvinzwa zvechokwadi. Saka tichange tiri kuedza kunzwa kubva kune masangano iwaya ematicha kuti vachaita sei pachavhurwa zvikoro mangwana. Tiri kumboedza kubata vaRaymond Majongwe uyezve navaRapson Chere, but tichaedza tikavabata tinzwa kuti zvichafamba sei. Muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda nemiyomoyo, nezuva rakanaka.
Bye-bye.
Now we're joined by Mr. Joseph Chuma. He's a member of the ZANU-PF Central Committee. He's based in Bulawayo. He's a former member of parliament for Pelandaba Bopoma. Welcome to the program, Mr. Chuma.
Thank you very much, Mr. Dube. How are you?
We are very fine. How's Bulawayo?
Bulawayo is fine. And how is my sister, Mavis?
How are you?
You're right, my sister.
Yes, I'm okay. How are you over there?
Did you send some money for school fees for the kids back home, yeah?
I'm trying, ndukubandu zvinondinetsawo even inini.
There is a lady that we spoke to earlier on around 5 with Gabe. That lady inspired me so much. She's in Cape Town.
Yes.
She's doing a manual job there. I think she said she works in the kitchen there. I think meaning that it's probably some sort of maid. But she told us an amazing story of how she managed to adopt about 5 kids that she's paying fees for here in Zimbabwe. And she was saying, and then after that, I would just come and try and do something. And her biggest common denominator that I quote was that, let us not just cry, but let's look at what else can we do to better ourselves. Because government is just simply but an enabler of an environment, whether business or social. But the rest of the things that are ought to be done should really come from our might, our efforts, our vision, our ways of thinking and doing things. Because if we keep on crying and crying, I can tell you we'll never get any. But if we could all get that kind of spirit that lady had, And I'm telling you, Zimbabwe could turn around and be a better place. Yes, government might be messing up here and there. We're not exonerating government at all. But what I've always said, the philosophy of free education and simple things was done in 1980 when the former president, Ram Mugabe, had agreed with England to say we're not going to touch the issue of land for the next 10 years. And therefore, Britain then promised to give them £63 million, I remember, for education and health support. And that's how we got that free education then. But now it's difficult, especially with the system where there is no balance of payment in our country and we're not getting any assistance from any corner. It is always going to be difficult. But what we need to do is, shall we be innovative? Shall we look or think outside the box at least and see how things can be done? This woman, a simple maid in Cape Town, made it possible for 5 children here in Zimbabwe to have a smile as they go to school tomorrow. What is you and me doing is the question that we should be asking ourselves. We are not saying that let's exonerate anyone, but we are saying that blaming will not answer or solve our problems at the current moment.
But the bottom line is, you know, we've got Dr. Sifiso Ndlovu here of ZIMTA, who is saying that they are too incapacitated to go to work tomorrow. So even if you pay for these children and all these kind of nice things, there are no teachers that are going to teach. So there's no purpose for, you know, people to actually go to school as far as teachers are concerned, because no one is going to teach them. So in that kind of situation, Mr. Chuma, how do you handle, you know, such matters?
Yes, government, as the employer in the civil servants, and who indeed are employing teachers, must definitely be looking at ways of alleviating that kind of problem. It's a true fact, yes. The salaries that teachers are getting is not enough. I was saying to you earlier on, Gibbs, at 5, that you see, when people, the business community, when they raise prices of things, they use a certain rate. Like I gave an example of Mazoa. Mazoa was $2 back then during the US dollar era. And now this same Mazoa is about 50 Zimbabwean dollars, which means that there is a rate of about 1:25 that was used there. But now the till operator who used to ring that Mazoa for $2 is still now ringing the Mazoa for $50, but his or her salary has not changed in that kind of dimension. Instead, her salary has been moved by 1:2 or 1:1.5. So it means that if she was earning $500, now she's probably earning $1,000. Mm-hmm. And yet the same as well that she was selling for 2 is now 50, which is times 25. Why is her salary not going to 500 times 25 as well? Then that way, that tour operator will not be complaining about buying Mazoa at 50 Zimbabwean dollars, because their salary has been adjusted according to that rate that the business is adjusted it to. So the business is making super profit, but it is not paying its overheads the same kind of rate that they put for their profit margins as well. So it comes back to government as well. Government must be looking at ways to say we cannot have our workers getting those kind of small salaries. Yes, government is trying. They gave him a 97% increment, but it's not good enough. That's the truth. But what we're saying is that instead of teachers just rejecting that, why are they not accepting that and going in while government is also trying to capacitate itself? Because you must remember, we have got an economy that is almost 95% unemployment, which means that our revenue base in terms of collection is very minimal. So we are being assisted by this 2% that the good professor introduced, and it's really assisting the nation right now. If you look at it in a critical, sort of a bird's eye view. So now what we're saying is that my fear and my disappointment is that we refuse to take half a loaf and commit to one. A full loan. That's not the kind of spirit that you have if you want to build. If you want to build, you must be able to say, I am going to forego A, B, C, D. You know, like what we used to call at school, that the, you know, the opportunity loss and stuff like that. This is the spirit that we need to have. The teachers must be saying, okay, government is trying, they've offered us 97%. Let us take it and then cry while we're inside. They did farm out to own up with the Payatisha, but the Payatisha doesn't know the Dangam Shoa one, Kwam Shoa 15 years, Pira Maria Data say, maybe by then Tulu would have worked out something on Tulu.
Thank you,
Tulu. To finish up from 15 to what? To 30. As long as people are talking, what I'm saying is, let us talk while we're in it. Let's put all our hands on the deck. And then what I refuse is that while we do refuse, I say, love of Chada and Chada, which means good. Auna Moya Wakuaka, Auna Moya Ufunuaka, Elise, Uloma Udin, Nafunuaka, Tatapana Ukun, Ufutafunan, Ule, Nasa Muyogunis, I would have food.
I won't get you, call it. Call it. I was Susan Pen, Lusman, Ullo, forgot to get static caller. Come over, suspect like Ullo.
Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaona nani uye shwe murukupi?
Mutara, nanubu, mtuta piko.
Taura itinzgo, murukupi mkoma?
Ndiliku Borodeo.
Hey, taura itinzgo. Kwa kadi iku Borodeo?
Atu nungu tata, alikatiriku.
Hey, vana wari kuendele uchikuru mangwana, shwaka mirasi?
Ya, vana tangu taya ukuti. Kitu utuwa hindi chungwe ndranoni situation nirimunika kuna argu fatu wanezu mzese za kango oma asi tuungoti daisa angoi chokuti maticha achwa kwanza kuwe jiro maritaje zekuta kwanza ku kanyazo shandao deni kana awe zero hao asa rango achino chema kuti data we zero ubu shandao zindra ningu ya ningwambu pawaningwambu puwa papombu shanda
Saka mune vana vangani vari kuenda kuchikoro uyezve zviri kuendeka here muri kuzvigona here?
Ah, so far ndine one, but ndemamwe vandobhadharirwa hangu school fee.
Okay, hama.
Hello?
Ehe, mune dzimwe hama dzamuri kubhadharira ma school fees.
Ehe.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii pane zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva kwamuri iko?
Ya chatungu chemera ndechokuti dai pango kwansa kuwanika maintenance dine kuedira vanhu vachina vari kushanda kwansa kuwanika vachino wedzerwa mari dzavo ndena nengapiwa vacho tokumbira kuti vashande kuchinda kugozi vakaramba vachingokomplaina kuti tiedire nyika yese hapana siri kuziva kuti zvinhu zvakatongooma ende situation yakatooma iri munyika yedu nyika yedu iri zvinhu zvaina zviri pasi.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Yeah,
bye bye.
So in Harare, how many Borodels are there? I know Borodel Brook. That's for the rich and famous, right?
That's just a development. It's like saying it's a place where people live, but Borodel is a whole suburb.
Mm-hmm.
So within Borodel, there are different places. So Brook like, is one of them.
Like Highfield, there's Lukasaka.
Yeah.
There's, okay.
So Borodel Brook is just one of the...
Mm-hmm.
Fortunately, I had an opportunity to visit within the Brook.
Mm-hmm.
They live right on top of a hill.
So you go to Brook yourself there?
Not myself, okay. But I have friends. We have something in the Brook.
All right, so let's go to Dr. Sfiso Ndlovu. Dr. Ndlovu, it seems as if Mr. Chuma is suggesting that half a loaf is better than nothing. Why not accept what the government has offered, let's say the 2033 for the lowest paid worker and the 750 cushioning allowance? Then you talk while you are eating inside, Baba. So he says, why not do that?
Yes, there are a lot of dynamics that are at play now, but if it was a half a loaf, then definitely you would consider that. But here we are talking one-tenth of a loaf. We are looking at a worker who goes to work and has a deficit of 90 to 93%, and he has to subsidize that from which resource. In other words, the total amount of money that one earns is only enough to last only 3 days or 2 days. Physically speaking, therefore, it means that the person will not have food on the table. And this is the cry that we are saying, hear us out. And when I say that dynamics at play, I am looking at the processes that have to deal with the issues of social dialogue in the civil service. We should have agreed, even before the budget had been presented, to what level will we be enhancing or sharing the national cake? Because our bargaining is mainly a distributive bargaining system, where we are distributing the cake that has been made by the state. And the state has created the wealth, which is did so much of GDP. And then I'm saying from that, how much money can we then apportion to education? And within education, how much of that can we apportion to salaries? Mm-hmm. But that does not take place. And then it all plays out as a budget has come out, is a political process where the parliamentarian will pass the budget and pass it without due recognition of this predicament that the worker, who is the civil servant, who is also part of the cake baking, has been considered. This is where I come in and say the dynamics at play in terms of social dialogue are wrong. Mm-hmm. And we need to correct that as well. And it has to do with also the legal environment which we are operating in terms of the processes.
Yeah,
so when we have done that, when we have done that sufficiently, we will be able to agree. And then there will be no reason for conflict approach, because we will be approaching the process from a needs-based approach, where all the parties are on the table and they're looking at the needs of the other side and the needs of the other side, and we finally reach a compromise before it's gone. But now, it's a random season. And what has been given now is coming a shade too late after people have seen that. And then the employer and government has all the blame to take for carelessly handling the matter, because we did bring this as early as December and we gave a cautionary statement to say this is likely to play out and these are the challenges that we are seeing. When somebody has been paid $900 on the 20th of December and they spent the same $900 to pull through up to January 13th so that they can go back to work, eat and serve their own children. Mm-hmm. It's impossible. Practically impossible. And then you're asking them to do what? To do some moonlighting. And moonlighting, what does it mean? Do extra business while at work. And that is undercutting.
Thank you.
The dilemma that we must address.
Thank you so much, Baba Dr. Ndlovu. So, singazi, lo muntu ecingweni kumbe sibuyele kubaba uJuma. Acho angakutsho kona.
Hello, caller.
Ye, kuthiwa ke akula caller esilayo. Sithi ke ngamafutshane baba Juma, umpendule uNdlovu ngesintu sibe sesiqeda uhlelo nje ngamafutshane. Siyakunika 1 minute ukuthi uqede kona baba.
Dokotela uNdlovu, into ayikhulume ibalulekile sibili. Siyayizwa technical. Yinto sibili ezidlala kuma-boardroom abo nxa besithi banegotiata nohulumende ngendaba le. Mina into embona ngamta ibalulekile kakhulu omele siyenze njengabantu. Into le ithisela wonke umuntu, ngoba nxa amatisha engasabuyanga, lo wamntwana kafundi, lo wakho kafundi, lo kazibani kafundi. So sokufuze lapha singatshayi nje ngomphini sifihla. Engitsho yikuthi kodwa nxa kulomunye umuntu within that table, itafula lelana lapho okunegotiata khona kumbe ebheka khona balapho obheka khona lelo khekhe ongasakhulumi iqiniso eligcweleyo, asifundeni ukuqala ukuthi sikuthi bandla. Yabo, that is the only way esizasolva khona ama-problems ethu, ama-national issues, ngoba ngasho imfihlo ye-bedroom le yindaba esesiqokoqeni sendaba ekumele ithathwe ngabantu, ikhulunywe ngabantu, isolve ngabantu. Nxa kumbe kunguminista we-labor owehlulekayo, akufakwe lapha no minister into yenza isiyo and attracted to task about that. Nxa kumbe kunguthwenen we-apex yabo oliphambathayo, akufakwe lapha. So kumele sihluze into le sibone ukuthi kanti imbuzi le yaqume egomelelo kanti yale vidiyo iyini, sikazobe ngenduna na. Akusamelanga sibe lokhu sizibuze ukuthi kuhamba njani kutheni ezinye sitshawe into zabantu. So bona laba bantu ababambe umsebenzi nale abakabe qasha ukhumele
isikhathi dugolide sesiphendile isikhathi. Thank you, Golide. Thank you so much, Juma. We wish to thank Mr. Joseph Juma of ZANU-PF and Dr. Shriso Ndlovu of ZIMTA. Sending off his gifts today in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
I would like to thank all those that were live streaming with us on VOA Shona Facebook page. Please like us, share us, Let's meet again tomorrow and let's talk Lati Kurukurei. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye in Washington, saying have a very good evening.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino studio.